chikuru chatinofanira kuona ndechekuti board reZBC ranga riri board ranga rine chinangwa zvikuru sei tichitarisa pamaelections a 2013. Tikaona mubhodhi imomo ndofunga tinoona muine vanhu vanosvika 4 tichiincluda vamuchechetere vakarwa hondo yerusununguko, vamwe vachona vakatosevha vari mabrigadia o majeneral muarmy. Tozoona kune ava na Bishop Mananga, avo vatinoziva matauriro avaita nenyaya dzavaitaura zvikuru sei vachinyomba mademocratic movement. Saka bhodhi iroro kutarisa kwangu inini rakasevha peposi yaro yekumeka shuwa kuti bato reMDC haraiwana nguva neairtime yekutaura zvavanoda pane penyuro iroro. Asi tichitarisawo pazvikuru kwazvo ndezvekuti vaJonathan Moyo vari kutarisawo kuumba zvinhu zvakawanda, zvikuru sei tichitarisa mafactions arimo muZANU PF macho imomo, kuti vanenge vaakuda vanhu vanovateerera, vanhu vanovatarisa semunhu ava mukuru uyezve vachikwanisa kuita zvinhu zvinoita kuti faction kwavanobva kunge kuchiteererwa uyezve kuchitiwa mukurumbira nenew structure inenge yaiswa paZBC.
Tichitarisa zvamataura izvi zvinenge zvichizopa here kuti ZBC inge ichizobura zvainotarisirwa kunge ichibika ichipa kuvateereri, kana zvakazvazvi kuti pakutariswa zvikwata munyaya dzezvematongerwo enyika?
Handifungi kuti ZBC pane gore rayachazombochinja mavara ayo, ichangoramba yakadaro. Chinenge chakozongosiyana ndechekuti ndiani muzvimapato zviri muZANU PF vanenge vakuwana mukana wokutaurwa nezvavo zvakawanda uyezve ndanana vanenge vakuteererwa kakanyanya.
Ndevapi vanhu vangatarisirwa kuumba bhodhi idzva ringadomwana vamwe?
Zvinotinetsei tichiona kuti iro bhodhi rachina ratobva here mamwe mazita atakatozonzwa vanhu vaakudzingwa, tanga tisingatombofungi kuti vangadai vanga vari mubhodhi renhepfenyuro. Tikaona vanhu vakaita sana Cuthbert Duve, tikaona vanhu vakaita sana Bishop Mananga, tikaona vanhu vakaita sana Bob Nyabinde, vanhu vatanga tisingatombofungi kuti vangadai vanga vari mubhodhi iroro. Saka chinange chakanaka chichabuda muna vamoyo ndechekuti vanhu vavachaisa ike zvinoizvi nderechidiki here, vanhu vanonzwisisa here the politics of factionalism within ZANU PF? Kana vakadaro ndo vanhu vanenge vakati simbei. Asi pamazita chaipo chaipo inongoramba iri nzvengawanzvenga kusvika tanzwa masewa ayo vanhu vozoshamisika, vanhu ivo vazodzingwa.